Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 26, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa nhasi vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Zimbabwe yotengera zvimwe zvizvarwa zvayo zvakatiza hondo kuSudan matikiti ekuuya kumba kubva kuSaudi Arabia. Paramende iri kuongorora magwenya ose emagetsi munyika kuti ione kuti sei nyika ichiramba ine dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvo dzemoto iri kutenderera nyika yose ichiongorora magwenya emagetsi uye zviri kupa kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rirambe richienderera mberi munyika. ZESA iyo inoti zvinhu zvave kuita hazvo nani yakaudza paramende kuti kushayikwa kwemari, zvikwerete pamwe nekutizwa nevashandi vachienda kumaforo manyoro ndezvimwe zvezvikonzero zvapa kuti dambudziko iri rive gangaidzwa kumukwenyu wemhezi yavavira mudumbu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mangwana komiti iyi iri kutarisirwa kuti inenge iri paulawayo power station isati yaenda pamavale pane gwenya rinoshandisa simba rezuva. Nemusi wechishanu inenge iri pamagwenya anoshandisa marasha pawange power station isati yaenda paZimbabwe Zhongjing Electrical Energy kana kuti ZZEE Thermal Power Station. Vakapanobada chigaro chemukuru wekambani yeZPC Injinia Nobet Matarutse vakaudza komiti paHarare Power Station nemuswe muvhuro kuti kushaya mari nemutengo wakaderera wemagetsi zviri kupa kuti adzimwe dzimwe.
De hurumende yatibatsira kuti nyaya yemutengo wemagetsi uye unowirana ne zvatinotarisira kutinge tinazvo kuti gadzire magetsi acho. Nekuti kana zvikange zvisina kutsarukana zvinogona kutinetsa kuti tirambe tichikwanisa kuti magetsi adi asvike kuvanhu.
Kambani iyi ine chikwereti chinodarika zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti 100 million US dollars kubva kumakambani anovatengesera magetsi kubva kunze kwenyika. Chikwereti chinodarika mamiriyoni makumi matatu chemadhora ekuAmerica kukambani yemvura yeZimbabwe River Authority pamwe nechikwereti chemabhiriyoni madhora gumi nematatu emuZimbabwe pamakambani anovatengesera marasha ekugaisa magetsi. Vamatarutse vakatiwo kunyange hazvo mvura yakambonetsa kukaribha zvave nani nekuti magetsi avari kugaya akwira kubva pa 250 megawatts kutanga kwegore kusvika pa 500 megawatts kusvika pari zvino. Vamatarutse vati kunyange hazvo paine hwange unit 7 iyo yave kuunza 350 megawatts newange unit 8 iyo ichaunza 300 megawatts mwedzi unouya, mamwe magwenya asakara sezvo ashanda kwemakore anodarika makumi mashanu. Kunyange ZPC iri kuti zvinhu zvave kuita nani, mumwe mugari wemuHarare vaHuni Dongo vati achiri kunetsa.
Magetsi kuimprova ka masikati fanga kwedu kuindastry ari kuenda because indosenzera ku heavy industry. Ndo heavy industry yacho yemuno muHarare
ine production
nduze nekurugare kumagetsi ari kuenda, saka vanhu vakuti vaisenza usi.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vemaindastry munyika Reconfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vauza Studio 7 kuti dambudziko remagetsi richiriko asi zvave nani zvichitevera kushanda kweUnit 7 kuwange.
Hatati aasvika patoda kuti asvike tinoyava kuti muchina umwe chete wavakwanisa kutangisa, umwe wechipiri uchangozitangiswa manje manje. Saka kuda apa inotera kuti vatangise wechipiri wacho, zvinobva zvatidzorera pata apiri nguva yakapera iyo.
Vakafa anobata chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vaElias Musakwa vanoti vakapedza ongoro yavo vachaiendesa kuhurumende.
Tiri kutenderera mapower station ese ari munyika tichiona kuti magetsi avari kubuditsa ari kuenderana here nemagetsi anokwanisa kubuditswa nemishine yavanayo.
Zimbabwe inoda magetsi anodarika 2100 megawatts pazuva asi pari zvino inonzi iri kukwanisa kuwanisa nyika 1400 megawatts chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Panga paine vatungamiri venyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, King Muswati wetatu vekuEswatini navaHakainde Hichilema vekuZambia. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimudzira vemabhizimusi. Dingindira iri rakananganawo nekushanda pamwe kugadzira zvinhu nekuvandudza upenyu hwevanhu kana kuti Connect, Innovate and Transform. Panewo vakuru vemabhizimusi uye vechidiki vari mumabhizimusi akanangana nezveumhizha neumhetura vari kupindawo mumusangano uyu. Vachitaura pachiitiko ichi, mutungamiri wenyika vaMunangagwa vati Africa yange yasarira.
It has taken quite some time for Africa, when it became independent, to immediately...
Nyika dzemuAfrica padzakawana kuzvitonga kuzere hadzina kukurumidza kutambira nyaya yekuvandudza zvinhu, zvikuru munyaya yeumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko nekuita bhizimisi. Nekudaro yasvika nguva yekuti tiite izvi kana tichida kubudirira sezvakaita nyika dzakabudirira. Izvi tinofanira kuzviita nechimbi-chimbi kuti tisasarire kumashure segotsi.
Mumwe ataurawo pamusangano uyu ndimambo Muswati vechitatu avo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair nemusi wechishanu uye vanga variwo pagungano iri ranhasi.
Zvinhu zviri kuchinja pasi rino zvekuti tikada kuita zvekusaririra hapana chinobuda kuti tivandudze mabatiro atinoita basa.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti misangano iyi yakakosha asi kazhinji misangano iyi inogara isina hwaro uye vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Dambudziko huru riripo kana dambudziko rakakura randinoona nderekuti kutaura vatungamiriri vanenge vachitaura asi pazviitwa apa nechipamberi ndo panenge pasina kusimbaradzwa, vachida kusunga dzisimbe kuitira kuti zvese zvinotaurwa pamisangano yakaita seizvine zvibudisi.
Musangano uyu uri kupetwa nemusi wechishanu svondo rino. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwanisa kutenga matikiti 40 nemanomwe kana kuti 47 kutakura zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabviswa kuSudan uko kune hondo inotyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugejo.
Pachi pamwe vaZulu, ndine dakudzoka kwamuri zvakare nichikuzivisai kuti hurumende yedu yakwanisa kutenga matikets 47 ezvizvarwa zvayo zvatakabudisa kubva kuSudan tichizviendesa kunyika yeSaudi Arabia. Saka tazobva tatenga matikets okuti abve ikoko achiuya kupi vachibva vauya kuno kumusha. Hatina kukwanisa kutenga matiketi evanhu vese sezvo ndege dzichinetsa, asi vanhu vedu havo vapakanaka, havachisiri mumatambudziko ehondo. Saka first batch richasvika ndo ratatengera matiketi.
Ko vamwe vasara
takumhanya mhanya tichitsvaka mamwe matiketi evamwe kuti vazotevera futi. Mukatarisa chero pangari panhepfenyuro pese, nyika zhinji dziri kuti chiri kumushishi dziri kutotambudzika zvikuru kuti vobudisa sei zvizvarwa zvavo kubva kusudhani, asi Zimbabwe yakwanisa kutobudisa zvizvarwa zvayo zvese zvava zviri kwakatandauka kuti zvizouya kumusha.
Vanga vari mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge yapedza kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika panopera gore ra2025. Hurumende inoti zvikwereti izvi zvave kusvika mabhiriyoni 10.4 emadhora kana kuti $14 billion. Pamari iyi pane mitero yekutadza kubhadhara zvikwereti kana kuti maarias inosvika mabhiriyoni 6 kana kuti $6 billion. Asi vamwe vanoti zviri kutaurwa navancube izvi havafi vakazvikwanisa nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira huori huri muhurumende nezvimwe. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vancube vanoti vave neurongwa hwakajeka hwekuti Zimbabwe inge yapedza kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, Paris Club, African Development Bank AFDB, European Investment Bank nedzimwe nyika. Izvo zvinotevera rwendo rwavakaita svondo rapera kuAmerica kwavakaita misangano nevamiriri vemasangano aya.
Tiri kuzama kuti tibhadhare zvikwereti zvetu kunze kwenyika. Izvozvi takatanga urongwa nemacreditors kuti togara pasi tokurukura kuti ivo vachaita chii vachitibatsira, isusu toita chii tichishanda tese. President started this process. Zviri kufamba zvakanaka. Izvozvi ndiri kubva kuWashington kuIMF neWorld Bank tichikurukura nenyaya izvi. Ndirikufunga kuti maybe pakupera kwegore ra2025 ndenge tapedza yenyaya yekubhadhara zvikwereti zvetu kunze kwenyika.
Asi vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vebato rinopikisa reCCC vati zviri kutaurwa navancube izvi ndezvemugodzi matsuro.
Izvi kuti zviitike zvinoda kugadzirisa nyaya dzinobata kutonga nyika zvakanaka, kutevedzera mitemo, nyaya dzekuita sarudzo dzakasununguka, uye chechitatu chinova chakakosha chekuti Zimbabwe yakazvipira here kuratidza kuti haichadzokere kwayakabva. Izvi zvose hazviitike pasi peutongi hweZANU-PF. Saka nokudaro Muturi Ncube anofanira kunge akadhakwa kana kuti ari kurota kana zvese zviri zviviri.
Izvi zvatsinirwawo namuzvina bhizimusi uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Movement vaDivine Mafa.
Mari dzakaburiswa muZimbabwe dziri mumabhengi evakuru vakuru dzinodarika $100 billion kubva musi wa2005. Ndo zvatakatarisana pano kana tichianalyza neinonzi artificial intelligence. Tipei mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economics and Development Research Institute Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vatiwo nyika ine zvicherwa zvakawanda zvingakwanisa kuti nyika ibhadhare zvikwereti zvayo kunze kwenyika, asi pane huori mukutengeswa kwazvo. Izvi zvinoteverawo firimu rakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera iro rakaburitsa pachena kuti goridhe remunyika riri kuburitswa nekutengeswa zvisiri pamutemo.
Mashandisirwo atinoita anoitwa zvicherwa izvi hazvisi kufamba nenzira yakati twasa twasa. Mari yakawanda iri kubuda nemisika isina kuti twasa twasa, zvichireva kuti mari yakawanda Zimbabwe iri kurasikirwa nemari yakawandisa chose.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vakamboudza bepanhau reChronicle kuti nyika iri kuraskirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvemadhora kuburikidza neuori. Vakanyenze vanotiwo zvirongwa zvakakwereterwa mari nehurumende zvinofanira kubuditsawo mari yekuzvidzosera.
Chikwereti hachifanira kunge chichinetsa kubhadhara, nokuti chakatorerwa mari yechikwereti chinofanira kunge chichidzora mari yechikwereti ichocho. Asi kana mari yechikwereti yakatorwa kuti idyiwe, ndo pane dambudziko kana vanhu vakadya mbeu.
Asi vanokweretesa mari vanoti nyaya yekusabhadhara zvikwereti ndiyo yapa kuti Zimbabwe itwe seyakageza negoka munyama. Vachitiwo zvirango zvakatemerwa vashoma vanotonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe nyamudoka vanogadzira waini inonzi Kumusha Wines vari muSouth Africa vanoti vari kufara zvikuru nematambirirwo ari kuitwa waini yavo muno muAmerica. Pari zvino vanyamudoka vari muguta reWashington DC umo nezuro manheru vakaita gungano rekushambadza waini dzemhando nhatu dzavanogadzira. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tiri muno muWashington DC, ndadzoka zvakare, ndandiri muno mugore rapera munana October. Tinhasi ndandiri panzvimbo inonzi Andy's Pizza, mumaketa mawine tichitengesa. Ava achitambirwa zvakanyanya zvisingaiti. Waini yechena yedu yakurumidza kutopera, vanhu vasati vatombotanga. Tandine Pinotage, tandine Rosé, neSauvignon Blanc. Saka ndiri muDC kusvika chishanu. Tichange ndichifamba mumarestaurant mumashopu anotengesa mawine tichiona vari kutengesa wine tichipromota. Ndabva kuTexas kwandandichiitawo same kwandabva nekuSavannah, Georgia.
Muchibva imo muno muWashington DC muchange makananga kupi, uyezve munofungidzira kuti muchatambirwa sei?
Tichibva kuno kundakananga kuMichigan, kuDetroit, then ndozopedzisira ndiri kuVermont, todzoka zvedu kumusha kuAfrica.
Mungatimi imo muno muAmerica, muzambiringa wenyu uyu uri kutambirwa sei? Taona muchitaura imi kuti muzambiringa wenyu wewhite wine wabva wapera pamasvika ipo pano. Mungati vanhu vanga vachiti chii nemuzambiringa uyu?
Kutambirwa zvakanaka chaizvo chaizvo. Nenyaya yestoriyo nekurarama kwandakaita vanokutambira. Ndingati muAmerica tiri kutengesa zvisingaiti, tama 37 states ende turamba tichingowedzera. Saka ndoona unge waini iri kutambirwa zvakanaka chaizvo, sechizvarwa chekuAfricawo, nekuti ndiri muZimbabwe vanenge vachitionawo nenyaya yangu kwandakabva. Tiyo waini yacho inonakawo zvayo, saka ndo chimwe chiri kuita tichifambe. Kwaliti iri raiti, mutengo wacho uri raiti futi.
Tinoona zvakare kuti vanga vari kunyanya kutambira muzambiringa wenyu, taona vari vechidiki, izvi zvinozvitambira sei?
Ya, ndo zvatinotokurudzira chaizvo, because muwaini tiri kuona vechidiki vari kuwanza kuenda kumaspirits uku, kumawana vodka, wana brandi. Saka tikaona vechidiki vachimwa waini tinotokurudzira, because toza industry icharamba ichienderera mberi. Vakwegura vachamwe waini yakawanda, vanenge vachikumwa magirazi 1-1 isi tikuda vanomwa mabhodhora but vasingararadzi.
Saka vanenge vachida kutenga waini yenyu vanokuwana ipapi
muAmerica? Ndofunga chanonyasa kurayira vanhu ndechekuti taamo mumastates akawanda. Saka chinondibatsira chaizvo ndechekuti shopu inotengesa zvedoro inenge iri padhuze newe, ukasvikapo kana vasina votongowanetsa kuvakumbira kuti aiwa ndikuda kumusha waini, inowanikwa pakati muno mirimo muDC. Saka inoi ndo shopu yangu, ndoda kuti mundistokero. Izvozvo zvinoita kuti ndibatsirewo kuti ndive ndichiwanikwa kwakawanda. Otherwise zvandataura kuti iri kuwanikwa mumastates akawanda, kubva kunana California, Colorado, kunana New York, kunana Texas kwandabva. Saka we are in 37 states. Saka iri nyore kuwana.
Vatinashe nyamudoka chizvarwa cheZimbabwe chinogadzira waini vanga vari parunhare muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende Kenya iri kuronga kupomera nekutonga zvizere mumwe mukuru wekereke anonzi akanyengetedza nekunyengera vatende vake kuti vatsanye kusvika vafa kuitira kuti vaonane naMwari. Vari kuferefeta vanoti zvikwata zviri kuchera musango reShakahola pedyo nekereke yaPaul Mackenzie zvakawana mitumbi makumi mapfumbamwe. Hurumende yava Joe Biden muAmerica iri kuruka zano rekugadzirira kutambira zviuru zvevanhu vakawanda zvingangosvika kumuganhu weAmerica neMexico zvichida kutsvaga upoteri zvichitevera kutarisirwa kupera kushanda kwemutemo weCOVID-19 wairambidza kufamba-famba kwevanhu mwedzi unouya. Urongwa huri kuitwa hunosanganisira kutsvaga nzvimbo dzekuti vanhu ava vasvikire, kukasika kuburitsa vanenge vapinda zvisiri pamutemo uye kuwedzerwa kwekuvhenekwa kunze kwenyika kwevanotsvaga upoteri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navaNST Hama Musuo vanova murimi ane mukurumbira vachirima vari musare muEngland. VaMusuo vanoti vanorima mapurazi akawanda avanoita zvekushandisa vachibhadhara mari, pamwe pacho vachingonzi varime zvavo pachena pasina mubhadharo. Vanorima chibage chichena chavanotengesa chiri chinyoro, manhanga, nzungu, mbambaira, muboora nezvimwe zvirimwa zvekumusha. VaMusuo vanoti pari zvino vakarima maeka makumi mashanu echibage chichena pane rimwe purazi ravo. Asi vanoti dambudziko ravanonyanyosangana naro nderekushaya vashandi vakakwana zvikuru munguva yekukohwa zvirimwa zvavo. VaMusuo avakadzidza zvemabhuku emari kana kuti accounting vanoti kunze kwekubatsira vana vekuZimbabwe nevekuchamhembe kweAfrica nekuti vawane chikafu chekumusha, vanoshandisawo dzimwe dzemari dzavanowana mukubatsirawo vanotambura. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu ndinorima kuEngland nemafama akati kuti ari munzvimbo dzakasiyana. Iri nyaya dzekurima, ndinorima magwere ewhite, chibage chichena. Ndinorima muriwo, ndinorima manhanga, miriwo iri yakasiyana-siyana, wana tsunga, wana repi, wana mboora, watinotengesa throughout the UK, pamwe chete nemagwere acho nechibage chacho.
Muri kurima minda yakakura zvakadi kana muchiti mune nzvimbo dzamuri kurima?
Pari zvino chibage tinorima about 50 acres zvechibage. Then tine mamwe mazimwe mahectares atinorima muboora, tozoita mamwe mahectares atinorima manhanga, tozorima mamwe muriwo atinorima futi watinotengesa.
Makapinda sei munyaya dzekurima uye chii chakaita kuti mude kunge muchirima kwakare kuEngland?
Inini kukura kwedu takakura tiri pamusha, tiri kumaruzevha, tobva kumanyika uko kubhonda. Saka takangokura tichingoita zvekurima upenyu hwedu hwese, kuenda kuchikoro yanga iri mari yekurima. Saka pandakauyawo kuEngland kunoku, pandaigara ndakangotangawo nepagadheni paimba ndichimboona kuti zvinofamba sei. Ndakatangawo munana 2005 ndichimboona kuti zvinomira sei. Saka ndakatanga ndiri pamba, ibva ndazopiwawo kagadheni, tumagadheni tudikidiki. Kwaakuzobva ipapo kwaakuzotsvaga mapurasi.
Muri kuwana musika here wekutengesera zvinhu zvikara muri kumirira kutengesera vana veZimbabwe chete?
Zvirimwa zvedu tinotengesera vanhu vakasiyana-siyana. Kune vanhu vakanyanya vanonyanya kutenga ndevekuSouthern Africa, vanoitira nyika dzakafanana na Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, South Africa nekunana Mozambique nana Botswana.
Muri kutambirwawo sei nevana veZimbabwe variko kwakare kuEngland?
Wana wa Zimbabwe wari kunoku wari kufara maningi, warubva kufara maningi wachiti vakomana muri kutiunzira kumusha padhuze. Saka nguva nenguva zuva hariperi risati tabvunzwa kuti mune chakati here, mbora wako here, magwere aibva here baapa. Saka vanhu vari kufara kuti vanenge vasiri kusuwa aba kufunga kumusha nguva dzese kana vachiona zvirimwa zviripo.
Totarisawo kuti mune maprojekti here kana zvimwe zvamuri kuitawo zvekubatsira vangava vanoshupika vari kwakare kuEngland kana kumusha.
Hongu tinobatsira, tinoona vanhu vanoerwa nenhamo dzakasiyana siyana. Apo nepapo vanhu vanenge vachingokumbirawo rubatsiro tinoedza nepatinogonawo kuti tibatsire vangava vanhu vari munomo nevanenge vari kumusha. Fanga nhamo yekumusha tinenge tiinawo tichikurudzira achibatsirawo nepatinogona.
Mune tarisiro here yekuti mune ramangwana mungadzokera kunorima muri kumusha kana kuwedzera minda yamuri kurima pari zvino kwakare kuEngland?
Ndine tarisiro muno muEngland kuti hongu dai maketi yacho yairamba iripo takwanisa kuwedzera pekurima. Ende shuwiro yanga iripo yekuti dai zvaibvira taonawo maminda kumamisha ikoko kumusha taikwanisa kunge tichizonge tichizoendawo kumusha bhozi nguva haisi kumira tiri kuchembera.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera vakawanda vanofunga kuti aa, kana wabuda muZimbabwe waenda kunze, waenda kumafuramanyoro, haungatarisirwe zvakare kunotamba nevhu.
Aiwa, ndinoda kukurudzira kuti munomu vanhu vanopiwa tumagadheni twavo twekurima. Muivhumu tinogona kurima zvinhu zvinotibatsira kazhinji zhinji zvinhu zvine utano, ungave muriwo kana chingava chibage chacho kana magwere acho. Saka tinokurudzira vanhu kana vainewo mukana waonewo pekundorimawo chikafu chavo sekundorima kwataingoita kumusha kuti taingorima tine tumagadheni pedu apo nepapo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nava Ernest Hama Musuo, vanove murimi ane mukurumbira vachirima vari kusari kuEngland. Dare remajistrate riri kutarisirwa mangwana kupa mutongo waro panyaya iri kupomerwa mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume. Vamwe vari kupomerwawo mhosva iyi asi vachitongwa vakapatsanurwa mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, mutori wenhau Hope Welchingono nevamwe. Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti vaida kukonzera mhirizhonga muna 2020. Vachipa ufakazi panyaya iyi, mukuru wemapurisa eLaw and Order mudunhu reHarare, Officer Commanding Crime Edmo Muchineri Perunganga, vakaudza Dare kuti mashoko akabudiswa navangarivhume paTwitter aizokonzeresa mhirizhonga nekusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita sava Jim Kunaka vaimbova nhengo yeZANU PF vakatobuda pachena kuti vaida kutopandukira hurumende. Asi vangarivhume vari kuramba nyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tamirira mutongi wabhati munodzoka kungwana musi wechina masikati na quarter past 2 tobva tapiwe mutongo.
Ii mhosva ipi yamuri kupomerwa chaizvo apa vangarivhume?
Vari kundipomera mhosva yekubva kuna 2020 pai patakanga tichiti isusu ngatiite kuratidzira kwekurambe huori munyika nekuti huori hwauraya nyika. Saka zvino ivo vari kuti kukurudzire vanhu kuratidzira zvakafanana nekukurudzire vanhu kuite mhirizhonga. Saka vari kundipomere mhosva yevanoti muchirungu incitement to public violence, kana kuti takakurudzire vanhu kuti vaite mhirizhonga.
Ndivanani vamwe vari kupomerwa mhosva imwe chete?
Tina Honorable Job Sikala, shamwari yangu, ari kupomerwa mhosva imwe chete ende achikutotongwa. Tina Hopol Chingono, shamwari yangu zvakare, wakapomerwa mhosva imwe chete akaregerwa kana kuti akakwitwa neHigh Court pamhosva iyoyo. Tina Tsitsidangarembwa wakanenerwa mhosva iyoyo akakonvictwa akazoregedzwa. Saka ndivo vamwe vevamwe vari kunenerwa mhosva iyoyo pane vandarangarira pari zvino.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Vateereri, musakangana chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano wekushandisa umhizha munyaya dzekutungamira nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kana kuti Transform Africa Summit kuVictoria Falls. Zimbabwe yotengera zvimwe zvisharwa zvayo zvakatisa hondo kuSudan matikiti ekuuya kumusha kubva kuSaudi Arabia. Paramende iri kuongorora magwenya ose emagetsi munyika kuti ione kuti sei nyika ichiramba ine dambudziko rekushayikwa kwemagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina mutungamiri Nkomo.